Banga repasi rose reWorld Bank rinoti Zimbabwe yaramba iri panhongonya penyika dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa mupasi rose, apo yaramba iri pamusoro penyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa. Gwaro rakaburitswa neWorld Bank remwedzi wakurume rakaisa kukwira kwemitengo yechikafu muZimbabwe pagore, zvichisanganisira inflation yavanoti nominal food inflation, pazvikamu mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina kubva muzana, kana kuti 264% kubva pazvikamu mazana matatu nemakumi maviri nechimwe kubva muzana, kana kuti 321%. Mitengo yechikafu pagore pasina inflation, kana kuti real food inflation, yakadzika kubva pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana, kana kuti 52%, kusvika pazvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana, kana kuti 41%, asi zvakaita kuti Zimbabwe irambe iri pamusoro penyika dzose. Izvi zvinotsanangurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kukonzerwa nekuti mumwaka wa2021-2022 nyika haina kukohwa zvakanaka.
Kukwira kwemitengo yezvekudya muZimbabwe kurungokonzereswa chete nekuti hatina kuwana gore rakanaka mwaka wa2021-2022, zvakaita kuti mitengo inge ichikwira, mitengo yehupfu, mitengo yechibage inge ichikwira.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti zvinoshamisa kuti sei mitengo yezvekudya munyika iri pamusoro kudarika dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica.
Although hatisati tawana tsananguro yakajeka panyaya yokuti tiri nyika inokwanisa kurima, tiri nyika inokwanisa kugadzira zvakawanda, asi patinokompeya nemuregion, zvinhu zvote zvinenge zvakati dhurei.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanotiwo mashoko eWorld Bank anofanirwa kupenengurwa zvakanyanyisisa, vachiti kukwira kwemitengo munyika kuri kuratidza kushaya simba kwedhora remunyika.
Tikatarisa kukwira kunoita mitengo yechikafu munyika, kuri kutaridza zvakanyanyisisa kushayiwa simba kwemari zvisinei nechokuita nekukwira kwechikafu ichocho mumari yemhando yemajusa. Saka nekuti mari yedu iri kushayiwa simba, tinoonazve mitengo yezvinhu ichikwira. Ndosaka hurumende yakati kurapwa kunoita chikero chekukwira kwemutengo wezvinhu munyika kunofanira kunge kuchibatanidza mayusa nemari yemuno munyika yemaZimbabwe dola.
Asi vamoyo vanodzoka vachiti mitengo yakatarwa nemari yekunze iri kungokwidzwawo zuva nezuva, izvo vanoti zvinoshamisa kuti zviri kuitika sei. Saka izvi zvingagadziriswa sei? Dr. Chitambara vanoti
kugadzirisa dambudziko iri tinofanira kunge tichiwandudza agricultural production yedu. Takuchifanira kuwandudza nyaya dzeirrigation kumaruwa kuti varimi vangu vachikwanisa kurima even mvura yakasanaya. Uye hurumende yainvestawo zvakare mumadhamu akawanda.
Ukuwo vamoyo vanoti dambudziko iri rinopera chete kana hurumende yakatara mari yepasi pasi inofanirwa kutambirwa nemushandi, kana kuti minimum wage.
Tingava National Minimum Wage inenge ichireviewa kana kuongororwa nguva nenguva chichiritedzera kukwira kuri kuita mutengo. Izvozvo ndizvo zvinogona kutovatsira vashandi. Iyo zvino mitengo iri pamusoro, masalaries ari pasi.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanga vasati vapindura mifunzo yedu pataenda pamhepo. Dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzi negwaro reWorld Bank dzine mitengo iri pamusoro zvakanyanya. Pamitengo yakakwira pachitariswa nominal food inflation dzinoti Rwanda neGhana, kuchitiwo real food inflation kuine Rwanda, Egypt, Cape Verde neUganda.